voi.
Ndazi kuti tipi saka ndawati achade. Chinongoda kunzwisisa kana wati achade. I know kuti zvinozvimbisa unombohwara kuti my days. Levo zvana zvinzwisisa nyadzacho kana chashewo. Saka kana waramba nzwisisa kuti mwako achade. Wangu tisati tipi saka ndawati achade. I know kuti zvinozvimbisa unombohwara kuti my days. Levo zvana zvinzwisisa nyadzacho kana chashewo. Parakandodzoti chinozvudwere. Kuzina chizii, yanongoziya mavanga ari pamoyo pangu apani misodzi patsiye. My first days life vanga iri sweet, azokutaka kuda zvinhu zviri weird. My message, pa WhatsApp, akubutika kunga asinganiziyi. Ukaona munhu wako akusafoni pasilent, akunyachinja mapassword. Inenge atotanga violence, inenge atotanga. Wa munhu wako akusafoni pasilent, akunyachinja mapassword. Inenge atotanga violence, inenge atotanga. Zviruda zviri kutipi saka ndamwati achade. Chinongoda kunzwisisa kana wati achade. I know kuti zvinozvimbisa unombohwara kuti my days. Levo zvana zvinzwisisa nyadzacho kana chashewo. Saka kana waramba nzwisisa kuti mwako achade. Wangu tisati tipi saka kana wati achade. I know kuti zvinozvimbisa unombohwara kuti my days. Levo zvana zvinzwisisa nyadzacho kana chashewo.
Like, what?